Nyaya dzandiri kunzi inini ndakaita handina kunge ndamboita kana nyaya dzakafanana idzodzo. Zvakaitika ndezvekuti gore rapera pakaita kuti pane kambani yeJara Godard yakaikumbira kuti inge ichishandisa gravhu rokusenga ichigadzira purojekiti yekusenga phase 2 yenehosho. Vanyora tsamba ndakaisa kanzo. Council was the one yandakapa responsibility authorization. From there handina zvandakazoita ini ndobva ndakagumira ipapo. Mind you, vajonga, I am the chairman we audit we Gorisic Council. I was about to corner a click of a management yanga ine uri hwayo hwayanga inawo vanga vatoona kuti netirara kuda kukrosa paari.
Saka matanho apa amuri kuuronga wokutora panyaya?
Matanho ari kutotorwa neparty and the party yedu at the highest level, the Secretary General in particular is handling the issue.